manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 29/2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Rachel To, ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoizvi muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195 zvichitevera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Masangano emachurch okurudzira hurumende kuti iite nhaurirano nemapato anoipikisa. Sangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, robatana ne Zimbabwe Congress of Trade Unions, mukuratidzira kuchaitwa nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Wandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195 zvichiteera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muchiziviso chayo hurumende yakatiwo vanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 96 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvitanhatu nemazana matatu nemakumi masere nevasere kana kuti 6388. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vanosvika makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 76 vanhu vagara vari munyika uye vanhu makumi maviri vachinzi vakabva kuSouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 5043 zvichitevera kupona kwevanhu makumi matatu nevatatu nezuro. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi izvo zvinoburiswa tisiri kutepfenyura chirongwa chino. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nemana nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvishanu kana kuti vadarika 24,955,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana masere nemakumi mana nezviviri kana kuti vadarika 842,000 America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti vanhu vadarika 6,097,000 vanhu vafa muAmerica vadarikawo zviuru zana nemakumi masere nezvishanu kana kuti vadarika 185,000 Sangano reZimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC rinoti mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kuita nhaurirano dzechokwadi senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pamusangano wepagore weZCC waitirwa padande mutande Reverend Kennedy Gondongwe vati vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kutaurirana vachipa muenzaniso wekuti kana muchakabvu Ian Smith avo vakambotonga Zimbabwe ichanzi Rujija vakakwanisa kutaurirana nevanhu vavairwisana navo vachakabvu vaRobert Mugabe navaJoshua Ngomo chii chingatadzise mutunga mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vataurirane nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuitira kuti munyika muve nerunyararo nebudiriro.
Mugabe, Joshua Ngomo, kuchangirai kumanzora and many other people. We are all hypocrites.
Kukana is mita akataura na wa mkabe, wa mkomo. Chisi netezi kutu wa muna nga kutuwa taura ni na wachamizo, na wa mwenzo. Ni wa mwese, kutu tirivani mwichete, nukutaurami.
Reverend Gondongwe, vati zilipachenda kuti zvinhu munyika zvina kunyira zvakanaka munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvematongero enyika, vakatiwo huri watekeshera nyika yose, kunyange paine vari kuti zvinhu zvakanaka munyika.
Is it not true that there is growing in this country? Is it not true that there is pain in this country? Is it not true that COVID-19 is taking our loved ones? Is it not true that there is severe food insecurity in this country? Is it not true that our hospitals are closed? Is it not true that there is a high percentage of unemployment?
Andifanire kugudzana nani zvake munyika kuti mune matambudziko. Zvichokwadi here kuti vanhu vari kutambudzika munyika. Hachisi here chokwadi kuti pane kurwadziwa kuri kutudzwa vanhu munyika. Hachisi here chokwadi kuti chirwere cheCOVID-19 chikuraya vanhu. Ichokwadi kuti pane nzara. Ichokwadi kuti zvikara zvakavharwa. Hachisi here chokwadi kuti vanhu vaurombo vari kutadza kudzidza pamudande mutande. Hachisi here chokwadi kuti vanhu vari kubira nyika.
Mumiriri weWorld Council of Churches muZimbabwe vaEric Chitando vati zvinorwadza kuti Zimbabwe yakasvitsa makore makumi mana ekuzvitonga asi munyika muine nzara, kushayikwa kwemabasa, huori hwemhando yepamusorosoro, kusafamba zvakanaka munyaya dzezvedzidzo nezveutano. Tevedzero mutauriri weMDC Alliance vaClifford Satayo vati vanotambira nemoyo wose mashoko ataurwa pamusoro penhaurirano sezvo iri nyaya yavari kugara vakataura nguva dzose.
Kukanya hurangana ndonyaya yatakazara tichitaura semusangano weMDC Alliance, ndonyaya iri kutaurwa naReverend Kennedy, ndonyaya iri kutaurwa namabhishopu vaya vakanyora tsamba, ndonyaya iri kutaurwa nevanhu vese vari muZimbabwe vari kupopota nenyaya yekudzvanyurwa kwavakuita neZANU-PF. Kuti nyaya inopedza zvese, kukomba churu tiri varume tese, tiri madzimai tese sevana veZimbabwe.
Studio 7 yakundikana kubata vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Namasa sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati hurumende yakakoka mapato ose kuti ataurirane pasi pechirongwa chepolitical Actors Dialogue. Musangano weZCC wabudawo nechisungo chekuti kana zvichikodzera vemakereke vatungamiriri munhaurirano dzinofanirwa kuitwa munyika dzinopindwa nevanhu vose munyika, kwete vezvematongerwo enyika chete. ZCC iri kusarudza utungamiri hutsva nhasi, asi pataenda pamhepo izvo zvanga zvisati zvaitwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kutsigira hurongwa hweZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU wekuti vashandi vose varatidzire pamabasa avo senzira yekuratidza vashandirwi kuti mushandi haasi kufara nemihoro iri kubhadharwa nemaRTGS, asi zvinhu zvakawanda munyika zvichitengeswa nemari yekunze. Kuratidzira uku kuri kuitwa nemusi wemuvhuro Nyamavhuvhu 31. Tabata mnyori mukuru weATUZ va Robson Chere kuti tinzwe nezveurongwa hwavo hwekubatana neZCTU.
Isu sasangano revarairidzi kumaruwa muZimbabwe tiri kuti tinyange tiripo uye tiri kutsigira nekutambira urongwa hwaitwa neZCTU, Zimbabwe Congress of Trade Unions, inova inomirira vashandi wese muZimbabwe mumapoka akasiyana, angave muprivate sector, angave mupublic sector, kuti tinge tichiratidzira nemusi wemuvhuro kuti tinge tichiwana muhoro yedu mumari yekuUnited States dollars, nekuti ndizvo zvatagara tichinge tichironga kuti zvinge zviripo zvinhu zvese munyika zvava kutengeswa nemaUnited States dollars, uye hurumende inova ndiwo watinoshandira isu sevarairidzi yakabvumira kuti zvinhu zvese zvinotengeswa mumari yekunze. Saka apo wanenge vachitipa mari yemuno muZimbabwe tiri kuwanika ichitenga, isiri kuwanika ichikwana mukati mezvatinoita, takuwanika tichinge tichibatana nevamwe vose sekudanwa kwaitwa neZCTU mukuratidzira kwatinge tichiita kubva mutsomo bhuku kuti tenge tiwana mari iyoyo.
Imi muri kuti muri kuratidzira kuitira kuti munge muchitambiriswa mari inoenderana nema US dollar. Mambotaura here sesangano nehurumende panyaya iyi zvichitevera kubvumidza kwayakaita kuti zvinhu zvitengeswe nemari yekunze?
Tagara tinoita hurukuro nawo, tagara tinovaudza kuti mari yedu iwona vakapukatira ngaro chatagara tinacho chemuna 2012 chemari yataipiwa yanga iri 500 US dollars. Wakazosvika padanho rekuti US dollar neRTGS yasvika pakunge yaka fanana yawa 1-1 asitanza zviripo paground zvakasiyana. Ukasvika uchida kutrega shuga ngene imwe mutengo neyevedhoya, ukazosvika futi uda kuitenga iine maRTGS ngene mutengo wakasiyana zvekare uri kumaRTGS. Saka tiri kuti isusu tava panguva yekuti tava kuratidzira taura kuti mari yedu ishoma yatanga takawirirana kuti mari yedu ishoma pane zvinhu zvakanga takawirirana. Saka tiri kupinda mukuratidzira ukoko.
Hurumende yakatara mitemo inorambidza vanhu kuungana zvakanyanya. Kuratidzira kwenyu uku hakutyori here mitemo iyi yakatarwa nehurumende?
Mutemo unogona kuiswa, asi mutemo kana uri mutemo usiri wokuti unenge uchiyobvuta ruzhinji hausiri mutemo. Saka mutemo wakadaro hatiwanenge tichange tiuteerera. Tinoda mutemo wokubvuta ruzhinji, tinoda mutemo wobumbiro hemutemo, tinoda mutemo unoita kuti nyika inderere mberi, tinoda mutemo unoita kuti munhu wese afare. Saka munhu wese agona nguva yake mutemo nekuti ari pachidanho chakadii. Baba unogona kuuya nemutemo wokuti mwana wangu ukadya nyama ndinokubaya nebanga. Saka izvozvo mwana anogona kuramba mutemo wokuti ini ndinokwanisa kudyawo nyama nekunyama iyo ihuku dzatinochengeta pamba. Saka ngatizvidyei chose.
Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunhare vari muHarare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Kambani yeImpala Car Rental yabvuma kuti motokari yayo yakashandiswa mukupambwa nekutochwa kwemuzukuru wemutori wenhau Mududusi Matutu vaatawanda muchehiwa. Vakuru vekambani vaburitsa gwaro vachiti havakwanisi kutaura kuti ndiani akanga ahaya motokari iyi uye kambani yavo ichashanda nemapurisa ari kuferefeta nyaya iyi. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vamuchehiwa vakapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori, izvo zvakarambwa nehurumende. Studio 7 haina kwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubazi ravo vaNick Mangwana vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Hatinowo kwanisa kubata vakuru veImpala Car Rental panguva iyo taenda pamhepo. Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura sezvo vanga vari mumusangano wakakosha. Tabata murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga avo vanoti varidzi veImpala Car Rental vanofanirwa kubuda pachena kuitira kuti munhu wese azive kuti ndiani akahaya motokari yavo.
VeImpala Car Rental vane motokari yakashandiswa pakapambwa nekurohwa zvakaomarara nekushungurudzwa kwatawanda muchehiwa. Izvi zvinofanira kuti zvikurumidze kuburitswa pachena nekuti imhosva hombe yakaitwa. VeCar Rental havana havo mhosva kana vakataura pachena kuti ndiani akapiwa motokari iyoyo akaishandisa nenzira isina kunaka. Tinoziva kuti vanhu vari kunemedzerwa kunzi vakaita izvi vanosanganisira mapurisa nevasori vehurumende veCIO. Nekudaro veImpala Car Rental havafaniri kumirira pakuti vagoti ivo vachangoudza mapurisa chete, nekuti mapurisa vane rimwero nevasori vakaita zvinhu zvakaomarara umondi wakaipa uhu. Saka veImpala Car Rental vanofanira kuti vataurire nyika yese pachena kuti ndiani akatora motokari. Zvozivikanwa zvavanenge vataura izvozvo vozvipa zvakare kumapurisa, asi havagoni kuti vanyarare kuvanhu vese veZimbabwe nekuti mhosva yakaitwa iyi yakakura uyezve pane vanhu vakawanda vanga vachipambwa vachishungurudzwa vachirohwa vachiitwa kafira mberi hurumende ichiramba. Saka Impala Car Rental ine basa guru rekuti ibude pachena iwaridze chokwadi pachena. Vakasadaro vachaona dambudziko guru rekuti hakunazve munhu wemuZimbabwe angada kushandisa mota yeImpala Car Rental asingazive kuti mota idzodzo dzinombotwa mabasa akaipa, vanhu vachipondwa vachishungurudzwa vachishandiswa mota idzodzo.
VeImpala vari kuti izvo vakaita chibvumirano nemunhu akahaya motikari iyi inonzi client confidentiality, nokudaro havakwanise kunge vachitaura kune veruzhinji, asi kuti izvo vachaudza izvi zvose kumapurisa ari kuferefeta. Munopokana nazvo here izvozvo?
Hongu tinopokana nazvo zvakanyanya, nekuti apa pane mhosva hombe yakaitwa inofanira kuti ifumurwe. Ndochekutanga kureva kuti zvavakawirirana nemunhu aka nembavha nemhondi yakatora motokari ngazvichisendekwa. Chepiri ndechekuti mapurisa ari kuferefeta ane rimwero nevasori vakaita umhondi uhwu, kureva kuti veImpala kana vakati vanoda kuzevezera kumapurisa chete hapana chavanenge vaita. Vanofanira kuti vaudze nyika yese, zvifumuke, zvizivikanwe, nekuti hurumende yanga iri kuramba kuti hakuna vanhu vari kupambwa vachishungurudzwa. Apa tawana mukana wakanaka wekubata nharadada dziri kuita izvi. Tinokumbirisa kuti veImpala Car Rental vataure chokwadi, vageze maoko panyaya iyi, nekuti vakasataura chokwadi kunyika yese vanopomerwa kuti ndo vanga vachibatsiridza pane zvakaipa zvakaitwa. Uyezve handifunge kuti kune mwana weZimbabwe angada kuzoshandisazve mota dzeImpala Car Rental kana vachichengetedza mhondi kudaro.
Zvii zvamunotarisira vamavhinga semurwiri wekodzero dzevanhu kunge zvichiitwa nehurumende zvichitevera kubuda pachena kwaitwa neImpala Car Rental?
Hurumende inofanira kuti iferefete itaure pachena mazita evanhu vanenge vakaita izvi, vosungwa, vomiswa pamberi pematare edzimhosva, toziva kuti vaenda kujere kuri pamhaka dzavo. Zvakarezve hurumende inofanira kuti iferefete zvese zvakaitwa panguva yapfuura. Vanhu vese vakataura kuti vakapambwa vakashungurudzwa, eya dzana vaobet masaraure, vanatatinda mombe yarara, vana samanda kureya gonyeti wezvekusekesa vanhu. Vanhu vese ivavo vanapita magombe ichiremba, nyaya dzavo dzinofanira kuti dzivhenekwe, nekuti vaive pachokwadi asi chete vanga vasina umbowo hwakazara hwatazowana panyaya yatawanda Mucheiwa, nekuti zvese zvakabatwa zviri pachivhitivhiti.
Imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu, pane matanho amuri kutora here mukuona kuti zvaburitswa izvi zvaita kuti zviunze kugutsikana munyika?
Hongu kwazvo, isu tiri kutotaurawo neveImpala Car Rental kuti vaite zvinhu zvakafanira zvakanaka, uyezve vazvichenese zita ravo, nekuti iko zvino zita ravo rinosviba nekuchimbi chimbi. Saka tiri kuvakurudzira kuti vafumure zviri kuitwa, vamire pachokwadi, vageze maoko, vasachengetedze kana kuedza kuvanzurudza kana kuvanza zvakaipa zvakaitwa. Mazita ngaabude pachena, vopa kumapurisa, asi vozivisa nyika yese kuti ivo vageza maoko, havana rimwero nemhondi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Radhiwa Mavhinga, vachitaura vari parunare vari kuBritain. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose reUnited Nations Commission for Human Rights riri kushora zvakadzama kushandiswa kwechisimba zvakanyanya nevachengetedzi vemajeri, izvo zvakakonzera kufa kwevasungwa 22 kuMadagascar. Vamwe vasungwa vasere vanonzi vakakuvadzwa apo vaiedza kutiza mujeri munyika iyi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa tinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai akawanikwa iye achibatwa yegomarara uyezve akawanikwa iye achizowana rubatsiro panguva iyo muri yekwa Dr. Patton Zamara vari kutarisana nekuchaika kwavadzamara mushure mekunge vawanikwa ivo vane chirwere chegomarara regai tiende kune mudzimai uyu utinzwe kuti ndiani
ndinonzi Chiedza Maden Gadzirai kutaura chokwadi mazalezo nyaya yechanzi inondirwadza sesingaiti nekuti inini pandakanzi ndine cancer gore rapera ndosangandanga ndinonyatsoona kudzamu hwechirwere chegomarara recancer especially pandakanzi tava stage 3B almost stage 4 munguva yese hangozi Dr. Patton Zamara chiite vanhu vakawanda almost 6-7 vanhu vandaiedza kutaura navo ndichiedza kuti ndifambe navo murwendo rwekurwara negomarara kuti nditaure navo asi vese vachingoshayika pandakanzwa kuti Dr. Patson washayika ndanga ndichangobva kutumira imwe shamwari yavo meseji kuti ndokumbirawo kuti ndizotaura navo because nekuti ndainzwisisa kurwadziwa kwavaita ndainzwisisa ndichida kuvaudza kuti aiwa kana makutora mapirisi munofanira kuita so munofanira kudai semunhu akarwarawo negomarara saka kushayika kwavo kwakandibatabata
tipeiwo nhoroondo yenyu semudzimai kuti zvakafamba sei kuti muzoziva kuti manga muine gomarara
ndakarwara kwemakore akawanda ndaingonzwa mudumbu kana kuti chikafu chandaidya semunhu anogara ega vanhu vaingoti haudye zvinhu zvine utano saka mudumbu mako hamungamire musha saka ndokufamba kwacho kwandaingoita ndichingoti ndiri kungorwadziwa pandakazoi nyatsochirwadziwa ndopandakangomuka ndikatongoenda ndega kuchipatara ndichingoti zvange ndingonoona chiremba pamwe pane zvaangandipa nekuti ndanga ndanyanya kurwadziwa saka pandakaenda kunoona chiremba wekutanga akandiita examination ndobva angoti I think pane something chakanyanya kupfuura mudumbu mamuri kuti muri kunzwa kana constipation yamuri kuti munhayo saka ndakukuendesi kuna specialist pandakazoenda kuna specialist ipapo ndipo pandakasangana naye ndikamutsanangurira zvandanga ndichinzwa makore esaya ndichiti I think ndine mahemorrhoid mapiles constipation plus mudumbu mangu saka maybe ndanga ndisingachinzi zvakaitaa kana semafuti kana spinach because ndanga ndine iron yange iri low ndanga ndine anemia as well ndokubva vazondiita operation pakuita operation ipapo vakati pane zvandaona I think pane growth yandisiri kunzwisisa saka ndichaita inonzi biopsy ndozokuudzai kuti chii chiri kunetsa after 7 days ndopavakazondifonera vachindiudza kuti ndaindine gomarara kubva ipapo ndopandakazoenda kuna oncologist ndokuchitanga radiation chemotherapy nesurgery
makanga mauzwa kuti mune gomarara ripi
ndakanzi colorectal cancer stage 3B
ndiyo here iyoyo chirwere changa chinava Dr. Patton Zamara
panoti colon cancer rectal cancer ne colorectal cancer mazwi anoshandisa ndingati interchangeably saka ndiyo yavanga vainayo cancer iyoyo
mushure mekunge maudzwa kuti mune chirwere chamakazodii
ndakaenda patreatment ndakaitwa radiation 40 days yeradiation ndibva ndaitwa chemotherapy 3 rounds of chemotherapy ndichinwa mapirisi futi echemotherapy over 4 months
zvii zvamakasangana nazvo mukunwa mapirisi aya
ndairutsa mazelas ndaita dhairiya kana ndikisiri dhairiya ndaita constipation kana isiri constipation ndaita zvokufamba ndaitofamba nechimuti ndaisakwanisa kana kuzviitira zvinhu ndega ndaigezeswa naamai ndichidyiswa nababa ndivo vaindisimudza because ndanga ndisingabvumi kusimuka ndega ndisina kubatsirwa kurara kwainetsa futi because ndinenge pambacho ndinenge ndisina hope asi muviri unenge wakaneta kutaura chaiko kwaimbondinetsa ndaingoda kungodya zvinhu zvimbisi ndingangoti mangombishi nemapichi chete zvekuti sadza nanhasi sadza richiri kuramba kana kudzika muviri wakatongochinja pfungwa dzangu dzazvainetsa kuti ndikuedza kuzvitambira nekuti paunongonzwa kuti negomarara nekukura kwatakangoita unongotanga kungofunga kuti waakufa mondaimuka asi kupfunama chaiko kwaitonetsa ndaingoti nai mwari dei mangonditora nekuti kurwadziwa kwacho handigoni kukutsanangurira mafelas
aiwa ngo yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our Lives.
Togamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedenda reCovid-19 kuti zvii zviri kukonzera kuti uwandu hunge huchikwira. Ndezvatatimbokurukura nenyanzvi mune zveutano Dr. Jerry Masarira. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Dr. Masarira.
Kwazwai.
Dr. Masarira, tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kufa muZimbabwe nechirwere cheCovid-19 huri kukwira. Chii chingadai chiri kukwidza uwandu hwevanhu vari kushaya?
Tinotenda nemubvunzo wamabvunza. Chinhu chinoitika pachirwere chatasangana nacho ichi. Idambudziko tine nguva rokusavona zvakanaka ngozi yatakatarisana nayo. Yange mamuno muAmerica tine dambudziko iroro futi. Kunzwisisa ndo chinhu chinotinetsa. Ndosaka muchiona vanhu vachiwanda vanofa. Situation yatinayo kumusha kuZimbabwe. Dzimwe nguva kumwe kushaiwa futi. Nokuti kuti munhu agone kurarama unofanira kungobuda mba woita unotsvaka chikafu wodzoka. But at the same time hazvipi excuse yokuti munhu asapfeka mask. Zvinodzivirira izvo chigwiri. Kamuna akaita careless akati handina basa nazvo. Toita dambudziko iroro futi. Zvino hatizi kuti education yedu yokudzidzisa kuti vanhu vazive kuti takatarisana nechigwere chinouraya nyangwe iko kuno kuAmerica. So vanhu vanofa not kuti havazwisisi, havadi, vanofunga kuti vanoregwa nhema. Ndeimwe line of thought inoita vanhu muno. Ndosaka vanhu vazhinji dzimwe nguva vachifa. Saka kumusha kwedu zvogona kuva ndizvo futi kuti zvenge zvinokungonetsewa. Asi chionishamisa ndokuti vanhu vanofa chaiko. Asi hationi ngozi iyoyo sokuti tingagona kuidzivirira. Zvinogona, dzimwe nyika dzakaita wana.
Tiri kuonawo Dr. Masarira kuti kunyange vanhu vari kufa vari kuwanda asi vari kupora vari kuwandawo zvakare. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Zvakanaka kuti nhamba yavanhu vanopora iwande nokuti zvinoencourage izvozvo. Zvoita kuti vanhu vavone kuti chigwere chinogona kukundiwa. Izvozvo zvinotaridza izvozvo kuti unogona kuva nechigwere asi at the same time unogona kupora. Ndoda kuti zvive in encouragement izvozvo kuna vasingadi kubetsera kuti chigwere chiite chishoma vachitevedzerawo murayiro wezveutano unobatsira kuti vanhu vapfeke mamasiki nokuva nedistance kubva pana vamwe vanhu. Izvozvo zvinotaridza kuti tiri kuimprova izvozvo. Izvozvo pachazvo zvinotaridza kuti tiimprova nokuti taidei vanhu vose vari kupora vaide vakatofa. Nemabirire enyaya kana otova nacho kana kwatava kere zvinongofa vaidei vakatova vanhu ivavo. Asi vapenyu nokuti vakaita chimwe chinhu pazviri vari pedo navanhu vakamboita chigwere ichocho vakapora vavone kuti chii chavakaita vaudzewo vamwe kuti haina ndinacho asi ndakadai. Zvakanaka izvozvo zvinobatsira. Zvinobatsira hurumende kuti isaremegwa nongoramba ingotaura iri iyo.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere huri kukwira kunyange hazvo vakawanda vari kuporawo kubva muchirwere ichi.
Nhamo yokuona hama yako sokunonzi haizi threat yokuti unoona kufa izvozvo ndokumwe kusahwisisa kuri pamusorosoro chaiko. Hakuna munhu waunoziva usingagoni kukupa chirwere. Zvazvokuti ndodayana nhingi wakadai akadai akadai ndinomuziva hazvishandi zviya. Unogona kubata chigwere.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Masarira nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kuna Dr. Jerry Masarira vanove nyanzvi mune zveutano vari chiremba kuTulsa kudunhu reOklahoma muno muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195 zvichitevera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhla ka 29 kunqabakazi 2020 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje inani lasebebulewe ngomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe likhwelela yakumakhulu bhose amabili izolo ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha.
Kuyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uzulu ayamapolisi ngoba uzulu consent uzulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo.
Ngemva kokuhlaselwa ngabantu inkampani eqatshisa izimota Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini lePhandamasudu duzane leVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we COVID-19 kuleli likhwelile njalo izolo laya kumakhulu phose amabili 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ugatsha lwezempilakahle luthi abane babantu laba ngabeMashonaland West. Oyedwa ngowakobulawayo kuthi omunye njalo ngowemanicaland. Lokhu kutsho ukuthi abantu abafe kuliviki kuphela bangamatshumi amane 40. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo bangamatshumi ayisishiyagalolunye lasithupha 96. Asebefunyenwe belawo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula inkulungwane eziyisithupha 6388. Asebesindile bona sebengu 5043. Okusho ukuthi abantu abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elekhulu elilamatshumi amahlanu 1,150. Inkampani eqatshisa izimota Impala Car Rental ithi iphatheke kubi ngodaba lokusetshenziswa kwenye yezimota zayo kusehlakalo sokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela ngenyanga edluleyo bayamtshaya walimala kakubi phakathi kwensuku ezintathu engaziwa ukuthi uyaphila nalo ukuthi ungaphi. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu enkundleni yeTwitter besithi kumele inkampani le iveze ukuthi ngubani owayeqhatshela imota, umqondisi weImpala umnumzana Thomson Dondo wethule umbiko namuhla esithi kuyabahlupha ukuthi imota yabo yasetshenziswa ngalindlela. Kodwa uthe kabalamandla okutshela abantu ukuthi kumele benzeni kumbe bengenzini ngezimota zabo nxa beziqatshile. Uthe ngempela bakhona abangasebenzisa izimota zabo ukuganga bona bengakwazi. Kodwa uLondo uthe inkampani yakhe izimisele ukuvezela amapolisa angaba ephenya udaba lukaMutshehiwa ukuthi limota yaqatshwa ngubani. Ngaphandle kwamapolisa uthe kabenelisi ukuvezela yiloba ngubani limbiko. Abantu abanengi bakusolile lokhu besithi uLondo lenkampani yakhe balomlando wokuvezela imuli kaMutshehiwa ukuthi ngubani owasebenzisa imota yohlobo lweFord Ranger le ukumthumba kanye lokumhlukuluza Isetheswa umlando wokuqoqa ukutshengisela okwakumele kwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Abanye baqale umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi engaze abesaqatsha izimota ze-Impala ngoba zithumba abantu. Inkundla yeZim Live ilandele umkhondo walimota isuka la okobulawayo lapho eyabanjwa khona ikamera ihluthuna uMuthehiwa ongumzukulu kaMduduzi Mathuthu, umhleli walinkundla laye obikwa wayedingwa ngabathumbi bakaMuthehiwa. Yulandelile yaze yayatheleka eImpala Car Rental eHarare. Ukuhlaziya loludaba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngiyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uZulu aya amapolice ngoba uZulu consent uZulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo okutshengisa ukuthi bayabe hayi imoto zabo. So sokufike kucacise bekwenze kube sobala ukuthi ngubani umuntu owanjani owayihayayo imoto yabo ngoba ukuthi bethu bazamelele amapolisa akwenzi. Ngiyacaca ukuthi umfana lo wathathwa wahanjiswa endaweni eziningi ezithiyeneyo imota zabo zilamatracker. Ngibuza ukuthi bethu ukuthi umfana lo ngoba wagwatsha umfana lo kuvidiyo ukuthi bamthatha bamhambise egangeni. I-tracker yabo yathi ukuthi umuntu wayengaphi. So ngibona ngazathi ikhampani le sokuze ukuthi incedise abantu beZimbabwe abahlala behlukunyezwa bethi bathathwa zimoto ezingalamanamba ukuthi nkuyabe kuhayo zona imota ze-Impala. Impala kathesi ukuthi yona ithi zamelela amapholisa lawo akangani angcolile endabeni yalomfana akwenzi. Amapholisa azikhangelelanga okunengiko kodwa zikhangelela ukuthi wonke umuntu oyabe sethintekile akazigize ngokuthi hayi mina wami umlando yilowu ngenza lokho. So ikampani le yavuza ukuthi izimelele ukuthi ilandwe ngamapholisa. Ikampani le kuze ukuthi yona njengoba ukuze la igeze ibizo layo kayitsho ukuthi imota yayo yahayiwambani.
Inkampani le ithi lanxa ikusola kakhulu okwehlela uMuthehiwa kayilamandla nxa ihayisa izimota zayo awukutshela umuntu ukuthi kumele azisebenzise njani. Uthini ngalokho?
Imota ingazake isuke eImpala eseKaroi ibuye izosetshenziswa ukuganga kobulawayo then ibona bebesebesithi they are not responsible. They are responsible abantu beImpala abancedisi amaZimbabweans ngoba into leyi ayiyintsha. IZimbabwe lilizwe elilabantu odabelokhe betshontshwa kusukela ngama-80s ngesikhathi seGugurawondle kuze kufike namhlanje. So mbona ngazathi kathesi kuze kwabanjwa sebebanjiwe abantu beImpala ukuthi yibo abahayisela abantu abaganga ileyo izimota zabo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile ngokunye okuphuthumayo. Kule ndlovu ezilithumi lane ezitholakale zifile duzane leVictoria Falls ehlathini lePandamasu. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezenhle olweZimparks umnumzana Dinashe Farao utshele iStudio 7 ukuthi indlovu lezi zitholakale izolo njalo uthi sebethumele odokotela benyamazana ukuthi bayedingisisa imbangela kodwa uthi banakanela umkhuhlane we-anthrax. Isehlakalo lesi siza ngemva kokufa kwendlovu ezedlula amakhulu amathathu kweleBotswana ngasikhathi sinye kumaviki asanda kwedlula ngesizathu esilokhu singakaziwa. Kulemuli yeZimbabwe ehlala kwele South Africa ethi idinga uncedo ukuze elaphise umntwanayo oleminyaka emithathu ohlaselwe ngomkhuhlane wecavernous hemangioma wona oyenza umntwana lo amile izigaxa zenyama emzimbeni lamathumba njalo izitho zakhe zomzimba ikakhulu izandla zikhule ukwedlula izinga lakhe zicine ziqunywa. Unina uthi indodana yakhe uthando uhlaselwe ngumkhuhlane lo esanda kuzalwa njalo useze waqunywa isandla sokudla. Uthi njalo uze odokotela bamhlole kufunakala imali engange 13,000 rand. Imifanekiso kathando esiyibonileyo iveza ukuba ngempela izandla zakhe zinanabuke ukwedlula umzimba wakhe. Ulenkalakatha njalo yesigaxa senyama phezu kwembambo kumhlubulo wesandla sokhohlo. Sixoxe lo nina unkosikazi Priska Hlongwane.
Umntwana ngamnanzelela igrowth eyayikhula esandleni esika right ele 7 days, then uthe esele 3 months kwaqalisa futhi ukukhula ku inguinal area ku pubic part lama testicles elilodwa laqalisa ukukhula wahamba wa operator bathe beqeda kulo operator kwakuyi first operation yakhe ama first operation yakhe operator ama operations ayi 2 kwaqalisa ukukhula ehlangothini kulokhu ngxele ku left side phezu kwembambo kuthe sekukhula kanjalo futhi esele 9 months wa-operator isandla ngoba sesesikhula kakhulu sesesabe sesidlula isandla sami we-abhithitha imini le emithathu yoyayikhulu okumangalisayo kwavuvuka futhi ku-axila ngaphansi kokhwapha phezu kwaleyo elinye ijuma eyayikhule kuqala ku-operator operation yesi-2. Uthe esehlele after 3 months after le operation waqalisa ukuba la majuma amanye ayi-4 akhula ku-right side lapho ele operation khona lapha abhithithwa isandla. Lawo majuma ayebuhlungu ukuthi ngagijima esibhedlela tezengijima esibhedlela bafika ba-operator angu-2 akhona. Uma beqeda ku-operator la angu-2 akhona kwaqalisa ukukhula the right hands from the o-box yaphansi waqalisa njalo ukukhula. Uma iqalisa ukukhula kanjalo kwakuleyinye ithuma eyayisemuva okwakumele layo ikhitshwe ngoba yayibuhlungu. Uthe eqeda kukhitshwa kwakhula isandla esika-left sona lesi esi-right esinga-amputethwanga la saqalisa ukukhula.
Isifo lesi ungathi siphazamise njani impilo yomntwana?
Kumaffecte emotionally kakhulu ngoba nje ilife yakhe yonke nxa ekhuluma engumntwana enjalo uhlala engibuza ethi kuzophela nini amadumbadumba la azophela nini alawo lokudlala nabanye abantwana uyahamba eyidlala yedwa ngoba uyabe kwasi bazambiza besithula amadumbadumba abanye bethule izisu eziningi. All sorts of those things uma ngabe ethule isandla esinjani izandla zakhe zikhwananga imini yakhe ayikwananga even ukudla uyakhe atho sometimes ethi khona ngikwazi ukudla ngoba isandla sami asikwananga ngilazanto ezisiyeneleyo. My worry is uminwe emibili layo isikhula. So ngicela uncedo kakhulu ukuthi at least if odokotela bangathola isolution angena ku-MRI sibone ukuthi khona phakathi kunjani then sekudingakala isolution ukuthi angasizakala kanjani.
Abangathanda ukuphathisa bangakuthola njani?
Abafisa ukusikhulumisana nathi ngefoni nanzi inombolo ezilandelayo 0027 62 374 3560. Inamba lezi uyakwazi ukufona njalo la kuWhatsApp zikhona. Uyasiyakwazi futhi ukuthi sixhumane sifonele la kuWhatsApp. I-address lapho esitholakala khona nayi 66 Oakland Flat kuDilaray Lepop eUvale eBellevue East yikho lapho ongasithola khona. Then njengoba kune-corona kulama rules and regulation ma ufuna ukubona ingane kuyaba nemithetho kodwa akuyalelwe ukuthi ubuye uzobona i-condition umntana akiyo besusiza lapho osiza khona.
Unkosikazi Priska Hlongwane ngumama kathando umntwana ophethwe ngumkhuhlane we-cavernous hemangioma odinga uncedo lokuthi elatshwe. Inombolo zakhe njalo kwabangathanda ukumsiza zithi 0027 62 374 3560. Ngeza kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela
ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe,
Kweze mapandleni lamhlanje inkomo zivikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi emandebeleni ngenxa yendlala kanye lokusilela kwamanzi ngoba amadamu esesitsha. Kubika uAlbertincube.
Indlala ehlasele nakene ibulale inkomo ezidlula ezinkulungwane ezilithumi nasithupha 16,000 endaweni ezijeneyo ezimathebeleni South. Lanxa izanuse zomkhathi zisithi lonaka kukhanya kuza kuna izulu elaneleyo eZimbabwe lasemhlubulweni ezantsi eAfrika, ezinye izakhamizi ithi izifuyo zazo seziqalisile ukucuba ngenxa yendlala lokusilelwa kwamanzi. Nansi isakhamuzi eChanaukwe, umnumzana Jeffias Dube.
Abadala lapha baphila ngokuthengisa imbuzi, inkomo, but lo nyaka kuyafiwa. Izinkomo seziqalile ukucuba.
Isigaba seBedbridge yizo esafelwa zinkomo eziningi ukwedlula zonke emathebeleni South, nakenye silandelwa ngesebulilima kuze kuye eGwanda yona eyalandelwa yinsiza. Ngaphandle kwezifuyo, abantu abakhulumela Studio 7 eGwanda South labo bakhala ngokuthi uMangoyo usela leziko, but ngaphandle kokuthi bathole uncedo oluvela kuhulumende bazabulawa indlala. Unkosikazi Mnyatsiwa Siziwe eChanaukwe ulima impito esifandeni sesibambene kadeni kodwa ududubo impuphu.
Angazi ukuthi ngisuka khona phonze kudlani impito yenale yafika ngenzeni ngisithelele ngifake la matamatisi sipheke impuphu akusela siphelile phiphi noma ngabe kwakomunye ngicela ngenike ngecapa ngiyabuya ngenze iporridge. Umuntu uyakwazi ikafi mahhala.
Unkosikazi Noniyadube epaye phansi kwentebhe yena uthi ngaphandle kodubo lwendlala babhekane lokusilela kwamanzi.
Amanzi asesishotela njengoba libona kunjani, asithatha amanzi anti ndimbonile ngivelali phansi kwedamu ngebhara.
Isakhamuzi eKalange eGwanda South umnumzana Hlupe Siziba uthi iningi selisukile emakhaya kuyadinga ezinye indlela zokuziphilisa.
Kathesi sinje akunahlelo elisiza abantu abaningi vele sebezidelele esigurukuzeni.
Iy'nkokheli zomdabo lazo zithi uhulumende kumele angenele asize abantu ngokudla. Nangu Sobhuku kothiwedi kuward 15 eGwanda South umnumzana Gilbert Peter.
Isiqelele kuhulumende anceda abantu, yabona lo nyaka zizaphela kuzathi icorona abantu kanesi abahambe ngucorona sephakathi kwendlala enye imangalisayo.
Amazwi akhasekelwe ngusobhuku wentibe kuward 18 esinayi umnumzana Nathaniel Moyo yena odi bazazithabalala abantu kanye lezifuyo zabo nxa bengasatholanga uncedo.
Sincede ngelikhulu ukudla kwezifuyo lokudla kwabantu ngoba abantu bona abathola ukudla ngabantu abe-social welfare balutshwana, iningi abantu abatholi lutho. So laba abangatholiyo bona bayabephila ngani ngoba kunjenje lezitolo lapha kulezisuku ungazi kube lukuibhondi khonoko abantu bezitolo balawa ibhondi bathi abalufuni angikwazi ukuthi manje sinaphilampiloba.
Inhlanganiso enakekela uzulu olambayo ngesikhathi sendlala eWorld Food Program ithi iphakathi kokudinga uncedo lokusiza uzulu eZimbabwe ngokudla. Ithi ukuguquka komkhathi, ukumamanzonzo kwezomnotho wakuleli kanye nokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulapho ukuthi abantu abafika phose ezigidi eziyisishiyagalolunye 8.6 million behlaselwe indlela embi kusiyaphela lomnyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisendibe esinayi no-Albert Dube.
Siyabonga Albert ngohlelo lwezemaphandleni. Siye kuhlelo lwabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siya lamuge la wezi patela nela besifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya ukuthi isimo samanzi abikwa ayingcolile eluveve njalo akhulisa abaningi. Sesinjani abanye babhubha ngenxa yamanzi la. Sixoxa lokhasila waleso sigaba unkosikazi Phoebe Msipha. Yena esimthole elomnumzana Emmanuel Moyo owathinjekayo kulesi sehlakalo waba lesifo. Kanye lo nina sizaqala sizwe ingcazelo kuye ukhansila.
Kungani kuba ngcono kwabanye laba kade begula izisu but abanye lokhu begulagula ikakhulu kulo mfana wahamba wa-operator so umfana lo uthwele nzima unide amatube lawana awokuhambisela idoti inamba ku-1037 la uthwele nzima lokho asusela kwaphala ngamanzi sibili uthwele nzima kahle okunye ukudla sesidla ama-mashed potatoes yokudla okuncane nje vele nxa ihambe eganyeni semele ihambele kulawo matube bakithi okokuthi la imama kasebenzi akulo ukuthi basile ngani lapho kudingakala khona bakithi ukuthi ingatholakala uncedo labanye nje lokho beyingane babesiziso nje but hayi ngani ukuba ngcono kulo baba ndila omnye wabo osiziba la olokho ekhala ngaso isizo kodwa
kodwa sambona edinga usizo waluthola yini
ngihlezi labo khonapha lomama wakhe ngithanda ukuthi umama wakhe laye ngimqhubele ifoni laye atsho kuphathelane lo nomntanakhe lizizelelani lodwa khona ngapho
mina umama kaManuel ngihlezi lomanuel umanuel wagula ebulawa yisisu samanzi wathi yi-typhoid so umanuel ayefuna ama-colostrum bag lokudla okulula okunjengama-spagethi lamarayisi yinto izinto ezilula nje kwathiwa nginike zona esibhedlela so ikuthi ngize ngikutholi kunzima imali yangikhona kangisitholi lami angumuntu nje amphilanga kahle phongukuhlala endlini umanuel ufunane ukudla okufanele akudle lama-colostrum bag kona lawa akhosta $4 le $5 khathe sekhule seyi-$5 liyi-1 so ube ngakatholi usizo oluvela ebantwini but belokhu bethengisa kodwa bebengakaze bafika
yimi Emmanuel oyi-operate kumntu indawo yamanzi we-typhoid so kathisekenfuna ama-colostrum bag so kuzamathola ngathola nzima sokudla kukhona akunzima ukuthi ngikutholi cause into zakhona zingaba zedura so imali khona lomamangasebenzi zihlalele nje endlini ku but kakhona ngiyoyithembisi nje bazanginika nje okunye okuncane ozangancedisa okalesi but akafiki khonakhona zizolethi ngizosebenzisa
Siyabonga kansila ngokukhuluma lo mnumzana Emmanuel Moyo kanye lo nina sesibuya kusimo samanzi khona ngapho eluveve sesinjani kathesi
empompini ayaphuma hayi kathesi ahlanzekile hayi mahle okuthi lanxa wakhangelayo sesiwanatha nje singabilisanga ngingazi abanye sekuya once a week ngoba amanzi wona ngokwawo emadamu ethu awasekho bese kuncedisa inyama yendlovu manje amasela antshontsha ama-cables antshontsha le-compressor so kathesi bebesebhizi ngokulungisisa kodwa kona kahle kahle vele amanzi awakho emadamu sebezama nje ukuthi ngani bayangcengiselela ukubana engxa inkosi ngasihawukela kuzobe kufika ukuthi izulu lini
ikhansili yedolobho lakobulawa yayithembise ukuthi izabhadala indleko zabanye kuyini eyakwenzayo ukuphathisa abantu
ekuncediseni ikhansili amarisithi awama-ambulesi bangicela ukubana ngiwahambise ku-fire and ambulesi khona ngale ukubana abantu bezama ukuthi bencedise bekhithelwe imali okwakumele bezibhadale bona ngokuthwala kwabo i-ambulesi so bazancediswa ngokunjalo ukubana bengabhadali leyo mali
leyo bekuyingxoxolo councilor Phoebe Msipha weluveve njalo sizwe umnumzana Emmanuel Moyo owaba lesifo esibikwa sabangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga ohlala ku-1037 eluveve lonina njalo edinga uncedo ngoba impilo yakhe isilukhuni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande
Le lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana DC Gqoka umhlabelisi osethule idlalade elitsha idlalade lakhe lithiwa ezakithi elilengoma eziyisithupha eleminyaka yokuzalwa engu-84 okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo
nini ezokuhlabela njalo ubona ngani uzahlabela usiya fika kuzinga liphi elokuvakatshela na ezinye indawo uhlabela
ngakhalisa ukuhlabelela ngisesengumntwana wesikolo ngo-1948 ngaqhubeka ngihlabela ngaze ngaqetha isikolo ngo-1958 ngo-1959 ngaqalisa ukuhlabelisa amakwaya ezikolo lapho engangifundisa khona ngiteze ngithole ithuba leli lokuthi ngirekhode i-albhamu yami le eyakuqala ngazwanile sifiso sokuthi ngiqhubeke ngihlabelela ize ngibe nethuba lokuya kwezinye indawo emhlabeni.
Kala izwi elinye lapha elesifazana elimnandi ungasela ukuthi yena lo ohlabela laye ngubani igama lakhe njalo useke wahlabela na kumbe laye uyaqala
lo ohlabelayo uQuincy uyahlabela uselama album amathathu waziwa njengoQuincy Gqoka Moyo engumntana ngifundise okweminyaka engu-40 njalo ngihlabelisa amakwaya.
Ungavalelisa abalaleli.
Balaleli, ngijabule ukukhuluma phambi kwenu. Abafuna ukuthenga umculo wami abasebenzise inombolo 0779116855. Subscribe to YouTube channel yami ekiwa DC Gqoka.
Sana DC Gqoka umhlabelisi oleminyaka engu 84 osethule idlalade elitsha ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 likhwelile laya kumakhulu phose amabili izolo 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqhatshisa izimota e-Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kukaTawanda Muchehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini le-Phanda Masu duzane le-Victoria Falls. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkumo.